Apo mwaka wekurima watanga vamwe varimi vari kuchema nemitengo yavanoti iri kutengeswa nayo zvikwanisiro zvinosanganisira mbeu yechibage nefotereza. Tsvakurudzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti mutengo wembeu yechibage uri pakati pemadhora ekuamerica makumi masere kuenda pamadhora 100 ekuamerica patsapo inorema makirogiramu 25 kana kuti 25 kilograms. Kuchituo tsaga repotereza yepamusoro kana kuti AN rinorema makirogiramu 50 kana kuti 50 kilograms riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemasere kusvika kumadhora 56. Mumwe murimi wekwamurehwa asina kuda kudomwa nezita anoti kukwira kwemitengo yezvikwanisiro uku kuri kukanganisa varimi vakawanda kusanganisirawo naiye.
Kana uchirima chekuti udya pamba zvinogona kukwanisika, asi kuti zvekuti uda kuita kutengesa hazvikwanisiki zvachose. Dai hurumende yakwanisa kuti mapraisi ati dzikei iyo kanzeka kutengeso zvinhu zvemumunda zvikingwa nemari yekuti ufadza murimi adzokere pakurima zvakare.
Mumwe murimi akagariswa patsva kumashonaland west vazivanai Shumba vanoti ivo zvavo vakanga vachenjera setsenzi inogara yatema. Vashumba vanoti vakabva vangotenga zvikwanisiro zvavo pavakatengesa zvirimwa zvavo zvemwaka wapera.
Tisusi mazvienda kutengera zvinhu kwazvo kuti maofareta vakandora tinoshandisa zviri zvirinani.
Mumwe murimi ari kumount Darwin mudunhu ramashonaland central vaandrew Gwara vatiwo vaita gadziriro yekurima asi mitengo yefotereza nembeu kunyange hazvo yakaderera pane gore rapera ichiri pamusoro kune vakawanda nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vefodya vakatotanga kudyara kare uye varimi vedzimwe mbesa vakawanda vakatogadzirirawo minda yavo vachingomirira kuturuka kwemvura asi gadziriro iyi inogona kushaya basa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvinokwana.
Vazhinji varimi vanga vatengawo havo zvekurimisa zvakaita samainputs zvichisanganisira mbeu namafetilizer, asi vazhinji vari kukundikana pamusana pekudhura kuri kuita mbeu nemafetilizer iwayo. Tikatarisawo zvekare fuel iri kuramba ichikwira mutengo wayo zviri kuita kuti zvikanganise varimi panyaya dzekugadzirira izvi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yekubatsirwa nemari kwevarimi yakakosha zvikuru sezvo kurima uri musimboti kwete muZimbabwe chete asi kuti wenyika dzepasi rose.
Hurumende inofanira kupleya ipart butwo zvakare private sector especially emabhanga nemamwe institutions ehurumende anoprovida support kuvarimi anofanira kupleya part. Tino varimi vamwe vechikuru vanogona kuenda kumabhanga kunowana maloans ekuti vange vachifinansa production. Then of course tino vamwe varimi vechidiki vanenge vasina mikana yekunge vachiwana mari kumabhanga uye vasinawo mari yekunge vachizvifinansa. Normally ivavo vanenge vachifanira kubatsirwawo nehurumende through various subsidy programs hurumende.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa matambudziko anosangana nevarimi ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza dambudziko iri mwaka nemwaka, asi vachiti kuderedza mitengo yezvikwanisiro hakushande.
Asi chinogona kuitwa ndechekuti hurumende ibatsire sa vanogadzira mafetilizer vemuno nesupport kuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro mainputs ekuti vange vachiita basa.
Semuenzaniso, murimi wechibage anonzi anoda mbeu inorema makirogiramu 25 pahekta yoga yoga kana kuti makirogiramu 10 paeka. Kana mvura yakanaya zvakanaka, hekta yoga yoga inotarisirwa kuburitsa tani imwe chete yechibage iyo inorema zviuru zvemakirogiramu kana kuti matsaga 20 echibage. Asi mwaka uno mvura inonzi inogona kuita yemakopanzi kana yambiro iri kupiwa nevanoona nezvemamiriro ekunze yakabuda iri zvairi. Vanoti mvura mwaka uno haisi kuzonaya semwaka wapera mune mamwe matunhu achinzi achatowana mvura yakaringana. Matunhu ari kuchamhembe kwenyika anonzi anogonawo kuwana mvura iri pasi peyaagara achiwana. Hurumende inobatsira varimi nezvikwanisiro asi nguva dzakawanda varimi vanochema kuti vanozogoverwa zvikwanisiro zvakaita sembeu nefotereza mwaka wekurima watove pakati kana kudarika.